tangati chida kuti election commission itipe copy ye roll yavakashandisa pa inspection nekuti taida kuti tinge tichiongorora kuti zviri kuitika ku inspection gwaro racho rikushandiswa rakamira sei. Takanzi tofanira kuripuwa within 5 days order yasvitswa ku election commission. Order iyi yakasvika ku election commission musi wechishanu vhiki rapfuura. Saka izvozvi takangomirira kuti election commission itipe, vane mazuva mashanu kuti vatipe kopi iyoyo yevoters roll. Asi sekuziva kwataita patataura navo vari kuti havasi kuzotipa kopi yevoters roll yatiri kuda ravakashandisa painspection, asi kuti vachaapila judgment iyoyo vazichireva kuti havasi kutendera nezvakataurwa nedare. Asi nhasi election commission yabva yatanga kupa vanhu kopi yevoters roll yavari kutipa final kopi yevoters roll.
Muri kudei kuzeke?
Tovatenda kuti vapa voters roll iroro, asi isusu tichiongorora sarudzo hazvina kukwana kungoti tipuwe voters roll rekupedzisira chete. Mutemo unotitendedza kuti tinge tichiongorora zvese zvinenge zvichiitwa pavoters roll, zvichireva kuti mavoters roll ese avaigadzira anofanira kunge achibuditswa pachena kuitira kuti titange kuongorora zvese zvanga zvichichinjwa pavoters roll kusvika pavati iko zvinova nefinal copy yevoters roll. Saka tapuwa ravari kuti final voters roll ravapa kune vamwe vanhu vese, asi election commission inoramba kutipa voters roll yavakashandisa painspection.
Konyaya yachif Charumbira iri papi?
Tatangawo zvakare kuchigadzirisa mapepa yedu ekumatare. Saka tarisana nenyaya yachif Charumbira yekuti vakaramba zvakataurwa nedare kuti vanofanira kudzora mazwi avakapembedza ekuti madhishi asachazoshanda kuti ZANU-PF inge ichihwina musarudzo. Chief Charumbira vanga vaine kusvika musi wechina vhiki rapfuura kuti vange vachibuda pamaredhiyo ese nemumapepa nawo ese vachigadzirisa mazwi avakataura kuZimbabwe yese kuti aiwa vakakanganisa pavakati madzishi acho ashanda neZANU-PF kuti iwine musarudzo. Saka zvatava kuita manje kuchienda kudare kuti dare richitarise kuti chief zvavakaita izvi yava kunzi contempt of court. Pese panonzi contempt of court kunova kunzi chief Charumbira vashora dare. Pane mutongo unofanira kunge uchipuhwa kana dare raona kuti zveshuwa vashora dare nekusaita zvataurwa nedare. Saka mutongo unenge uripo ndewekuti chief Charumbira vanofanira kuvharirwa. Tiri kutarisawo zvakare kuti hurumende iite zvakataurwa nedare kuti ngarichitange madisciplinary proceedings against chief Charumbira.